ndinogashira namaoko maviri zvinhu zvaitwa navakembo Dugishi Muhadi, mumwe wemutevedzeri wava munangagwa, uyo wasiya basa oga musi wa1 kurume 2021. Ndinocherechedza nyaya yekuti kubva pabuda mhaka dzake dzokuita zvinhu zvaanga achiita ari muhofisi yavanhu, vanhu vakatanga kumuyeudzira kuti achibuda muhofisi imomo nokuda kwetsika yavanhu, ndiro pfumbiro ravanhu. Saka vanhu vakataura zviro zviri mupfumbiro ravo, rinova ndobumbiro richaitwa navanhu, ratotangwa kucherechedzwa navanhu, kuti kana munhu uri muhofisi yavanhu unofanirwa kuita chimiro chinotarisirwa navanhu. Tinotevedzera mwezvowo kuti zvaitwa navamuhadi izvi nemhaka yavanga vachipomedzerwa zvatoisa chipimo chinodiwa navanhu, kuti vanhu vanenge vari mupresidhiamu imomo, president namavice president, vanofanira kuteera tsika yomurago kana kuti pumbiro ravanhu. Zvinotaura kuti vasara vava nomusengwa wokuti kana vachiita nyaya dzakangofanana nedzabudira vamuhadi, vanhu havadzidi nyaya idzodzo. Saka vanenge vasara ava vanofanirwa kutevera vamuhadi voga pachavo kana vachiita zvinhu izvi.
Saka tingati here kusiya basa kwaita vamuhadi uku kubvuma kuti vakapara mhaka dzavari kupomerwa idzi?
Vamuhadi zvavaita izvi kutobvuma mhosva yavakapara vachiparira rudzi rweZimbabwe vari muhofisi yevanhu veZimbabwe, vachiita zvinhu zvisinei nebasa romuhofisi yavanhu veZimbabwe.
Zvidzidzo zvipi, Dr. Zembe, zvingatorwawo nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika pane zvaitwa navamuhadhi?
Chidzidzo chikuru ndochokuti nyika inotungamirwa nomurayiro wavanhu. Nyika ndeyavanhu, nyika vanhu. Saka zvavanhu kuvanhu zvinofanira kuitwa nemutsika yavanhu, ndiro bumbiro ravanhu.